zvinonzi mapurisa asunga vachidziva nhasi mangwanani akavakomera mhosva yekuudza vatsigiri vebato ravo kuti vapandukire hurumende yavamugabe vachinzi vakati vamugabe vainge vatadza kutungamirira nyika zvakanaka asi rimwe remagweta ari kumirira vachidziva vajeremiah bhamu vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights vaudza studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vachidziva yachinjwa kuve kuita mhirishonga zvichevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki vemdct muharare muna nyamagovhu wegore rapera zvinonzi pakave nekurwisana pakati kwemapurisa nevaratidziri vemdct avo vainge vaparira chirongwa chavaidaidza kuti hashtag myzimbabwe campaign vabhamu vati vakatarisira kuti vachidziva vachaendeswa kumatare mangwana makave nekuratidzira kwakawanda munyika gore rapera zvakakonzera kuti vanhu vane chitsama vasungwe vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga uye vazhinji vevanhu vakasungwa ava havasati vachenurwa nematare mutauriri wemdct vaobert gutu vanoti kusungwa kwaitwa vachidziva inzira yehurumende yekuedza kupinza kutya muvanhu avo vanoti vari pasi peudzvanyiriri zvichakadai kutongwa kwamufundisi Patrick Mugadza kwatanga nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekuwanikwa vakasungirira mureza wenyika muchiuno vamugadza vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti haizi mhosva kuve nemureza uyu pakutongwa kwenyaya mutsvitsisi wenyaya iyi muzvare Audrey Chogumaira ashevedza mumwe mupurisa assistant inspector Hove kuti vape ufakazi panyaya iyi uye vachaenderera mberi nekubvunzurudzwa mangwana nemagweta avamugadza pane imwewo nyaya yekunzi vamugadza vakati mutungamiriri wenyika varobert mugabe vachapa muna gumiguru wegore rino dare ratura mutongo wekuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa zvichevera chikumbiro chemagweta avo chekuti nyaya iyi iraswe sezvo hurumende yanga isina kugadzirira zvakakwana paakaturwa mutongo wakanyima vamugadza mukana wekubhadhara mari yechibatiso magweta ehurumende akati akanga ave neumbo hwese hwavanoda kuti nyaya iyi itongwe asi nhasi vatsvitsisi venyaya iyi vati hurumende ichiri kuda kumboferefeta nyaya iyi yakuudzirwa mberi kusvika musi wa8 mwedzi unouya zvichireva kuti vamugadza vacharamba vari muusungwa vamugadza vanoti vakaudzwa namwari kuti vamugabe vachapa musi wa17 gumiguru izvo zvakatsamwisa hurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi